chataakuona yanyaya yatingati pachirungu intolerance, ndosaka taakuchiona pane kakurwisana kava kuitika. Kana zviri kubuda kuRugwe West zvichibatwa kunzi ichokwadi, tirikutarisira kuti mapurisa uyezve veZimbabwe Electoral Commission vangatangawo kuona kuti chii chavanokwanisa kuita nekuchimbidza, nekuti mutemo wesarudzo unobuda pachena kuti zvihunhu hwatiri kuona Rugwe West hausi hunhu hunofanira kunge huchiitika. Saka tarisiro yedu ndeyekuti Zimbabwe Electoral Commission ngaichimbidze kupindura munyaya yesarudzo, nokuti basa ravo harisiri kungomirira kuzopotesa vanhu chete. Basa ravo kutarisa kuti sarudzo idzodzo dzabatwa mune zvakanaka, mitemo yese ichiteedzerwa. So ngatinge tichiona Zimbabwe Electoral Commission ichideedza vacho vari kunzi vari kupindira munyaya dzemhirizhonga iri kuitika iyi, vabate chokwadi kuti ndiani ari kuzviita uye ari kuzviitira chii. Vachinge vabata izvozvo, takatarisira kuti vacho vari kuzviita ngavabuditswe musarudzo, vasakuvidzane nevamwe.
Asi kavamwe vanenge vari kugunun'una kuti ZEC yaakuita kunge imbwa isina meno.
Tinenge tisingadi hedu kumhanyira kuti titi ZEC yanyanya kukanganisa, nekuti padzimweni dzenguva vanenge vachiti vari kumirira kupuhwa yatingati evidence, hwaro inoratidza kuti ndo zviri kuitika. Saka isu basa redu harisi rekuti tivamhanyire pamberi ivo veZimbabwe Electoral Commission tichinyanyovashoropodza. Saka ndiri kuti isusu patakamira ndepekuti ZEC kune zvinhu zviri kutaurwa zvine nyaya kuRugwe West. Taakuchitarisira kuti kana ZEC ichibata basa rayo zvakanaka, yochibuda pachena yotiwo taakumbotumira vanhu veduwo vanoongorora kuti chii chiri kuitika kuRugwe West.